misoro yenhau dzanhasi Chishanu Nyamavhuvhu 3, 2018. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti MDC Alliance ndiyo inofanirwa kuumba hurumende nekuti ndiyo yakakunda musarudzo dzakaitwa nemuvhuro. Vatiwo vakakunda mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika. Nokudaro havasi kutambira zvakataurwa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vaMnangagwa ndivo vakakunda. Mapurisa anomboedza kurambidza musangano wavachamisa kuti uitwe, izvo zvazoita kuti mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo vapindire vachiudza mapurisa kuti asiye vachamisa vachiita musangano wavo. Zvinhu zvinogadzikana muHarare, zvitoro zvichivhurwa mushure mekumbovharwa zvichitevera mirizhonga yakaitika nechipiri, apo vanopikisa vakapinda mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo nemaitiro eZimbabwe Electoral Commission. Mirizhonga iyi yakasiya vanhu vatanhatu vafa mushure mekupfurwa nemauto. Mumwe wevanhu vakapfurwa vakafa, amai Slivia Matambo Maposa, vanochemwa nehama neshamwari dzavo idzo dzaungana kumba kwavo kuWaterfalls muHarare. Sangano reZimbabwe Council of Churches ropa veruzhinji zvarakaona zvakaitika musarudzo dzakaitwa nomuvhuro. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzakonzera mutauro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 3 AM muvhuro kusvika Chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne-9885 shortwave.